Manera kanaka muri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 16, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reMGCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uye kushungurudzwa kwevatsigiri varo kumaruwa kuri kuramba kuchienderera mberi.
Jeu ziri muStudio 7 vanotipawo mikana yokutifonera muchihwereketa nesu tingade tisina kana anotiwa, nokuti public broadcaster ZBC haitombotiti kana mukana.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee inoramba mashoko eMGCT aya ichiti bato reMGCT rinongofunga kuti kupopota ndiko kunohwinisa sarudzo.
Vanhu veMGC vanongofunga kupopota hakusiko kunohwinisa election. Havagari pasi navanhu. Vachitengesawo zvavachaitira vanhu, havana chokutengesera vanhu kunzongoti hei vamugabe vachembera.
Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzayo dziri kunetseka kubhadhara mitero kuti dziende kumahofisi ayo vataurirane. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naFather William Guri vekereke Roman Catholic vari muno muAmerica.
Tikuona kuti Kristu panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi paMwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka, mamiriro okuziva kutadza kwedu pamberi paMwari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMGCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uyewo kuti nhengo dzaro dziri kuramba dzichishungurudzwa nebato reZANU-PF zvikuru kumaruwa. Mutauriri weMGCT Vaubeti Gutu vanoti vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye vari kunyimwa chikafu chinofanirwa kunge chichipiwa pachena nehurumende. Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ebato rinopikisa aya vachiti MDCT inongofunga kuti kupopota ndiko kunohwinisa sarudzo. Vamangwana vanoti bato ravo reZANU-PF riri kukwanisa kuzvishambadza kuvanhu izvo zviri kuita kuti ritambirwe neveruzhinji. Mukutarisa nezvenyaya iyi taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza vagutu kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Nyaya inokosha inyaya yemareform akanangana nenyaya yekuti izvozvi midhia chaiyo yeuzirimi weStudio 7 vanotipawo mikana yokutifonera muchihwereketa nesu tingade tisina kana anotiwa, nokuti public broadcaster ZBC haitombotiti kana mukana. Dzinotoona kunge tisipo, dzinongoona kuti varipo chete ndo vebato riri kutongerezana. Tichienda zvemberi, pane nyaya yezviri kuitika kumaruwa uko kunyanya. Vanhu vari kumanikidzwa kuuya kumisangano yeZANU, vanhu vari kumanikidzwa kuti ukapiwa chikafu chehurumende food aid unopuwa condition yekuti unofanirwa kuchitsigira bato reZANU, nokuti ukasatsigira bato reZANU zita rako rinobiswa palist yavanhu anopuwa food aid. Toenderera zvemberi, panyaya yemasabhuku, madzishe, masadhunhu vanoita kutinha vanhu vavo vachimanikidzwa neZANU kuti raini rimwe nerimwe uya nevanhu vako sabhuku ngavavhotere chiZANU. Vakasavhotera ZANU muchazviona. Ndozvezviri kutinetsa izvozvo zvatiri kumhanya nazvo kuti tigadzirise.
Vamangwana, zvipomerwa zviri kutaurwa navagutizvi.
Vanhu veMGCT vanongofunga kupopota hakusiko kunowinisa election havagari pasi navanhu vachitengesawo zvavachaitira vanhu havana chokutengesera vanhu kunze kungoti hei vamugabe vachembera vamugabe ngavachibva hazvisi izvo zvinokuwinisa election kana muchifamba muchiti muchadzorera minda kuvarungu vanhu havakupii mavhosi kana musingagoni kuvapa empowerment hamuwani mavhosi kana musina rudo navanhu vakarwira Zimbabwe hamugoni kuwana mavhoti ngavaadrese nyaya yavo yokusikwa vachitsigirwa nezvimwasungata zvina maindresi azvo kutora ikonomi yedu vachiexploita upfumi hwedu vachihutora chinorahwo kunze ngavazviite bato romuzimbabwe kana vasina kupa chinja ipapo nyange vakapopota mumanewspepe api hakuna kuvanowana rutsigiro kuvana vezimbabwe
vagutu hanzi mapepa nhaumu muri kungotaura nyaya yekutuka zano navamugabe
tokunga kana vamangwana vachiverenga mapepa igweta guru vanoziva kuti hatitombotauri nezvekutukana kwavo factionarism yavo mutani kana tichitaura mapepa tinotaura nezvemaprogiramu edu mapolicies edu zvirongwa zvedu zvezani izvi zvokutukana kwavari kuita kutashurana nezvimwe zvakadaro hatina hanya nazvo nekuti zano yagara iri kuputsika nepakati
vamangwana mumaruzevha omukana kumaruwa uku tiri kunzwa vamwe vatotanga kuti vari kutyisidzirwa vachinzi kuchaiswa michina inenge ichiona kuti vanhu vari kuvhotera papi muri kuitawo sei sebato kutsanangurira vanhu mamiriro akaita zvinhu
haiwa manyepo isusu tinotsanangurira vanhu kunaka kwemusangano wedu tichivaitira mapurogiramu anoita kuti vafarire musangano hakuna munhu ari kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa tiri kungoti isusu anytime election ichiuya tinohwina chete mabielection ese ataita tiri kuhwina takangokundwa munotoni chete asino mwana wezanup f futi angangokonana nesu saka izanup f futi yanga ichingozvihwinisa zvacho
vagutu zvamuri kuitawo imi kutaurira vanhu pamusoro pemanyepa ari kubuda yekunzi munee mune makamera nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kuitawo
tiri kuita zvakawanda tine yatinoti yoward best strategy tiri muvanhu leadership yedu yose kusvika pasi chaipo mamabranch chiri kugara nevanhu tichivatsanangurira kuti chinombonzi dvr chii tichivaudzazve kuti musachichidzirwa nezano musachichidzirwa nezizi harina nyanga tine zvakawanda zvinhu zvokuti for strategic reasons handingazvitauri zvatiri kuita andinoda kuti vateereri vazive kuti gore rino itamba tamba chidembo mutswe takabata
vanga vari mutauriri wemdc tivaobet gutu manzwawo zvakare kubva kunhengo yezano pf central committee vamunyaradzi paul mangwana vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 kanzuru yeguta reharare inoti iri kukurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzekanzuru asi dzichitatarika kubhadhara mitero kuti dziende kukanzuru kuitira kuti vagare pasi varonge nzira dzekuti mhuri idzi dzingabhadhara sei mitero nezvikwerete zvadzo izvi zvinotevera kuburitswa kwemidziyo kwakaitwa kune dzimwe mhuri dzanga dzichigara mudzimba dzekanzuru mumisha yeglenora b nezororo muhighfield mushure mekunge dzakundikana kubhadhara mitero mutauriri wekanzuru yeharare vamaike uchideme vanoti chishuwo chavo chekanzuru ndechekuti vaone vanhu vakawanda vachipinda muguta uye vagare vakasununguka ngatinzwei vachitsanangura
hongu nyaya iyi tinayo iri mudariro kune vagari vakati kuti vanga vasiri kubhadhara mari dzemitero dzerented accommodation mudzimba dzekanzuro kubva mugore ra2018 paya paya pakambodzimwa zvikwereri zvevanhu vese pakadzimwa zvikwereri kuna vanhu vasina kuzombobvira vabhadhara vamwe vakangoti vobhadharebhadhare vachibva varegedza so kanzuru iri kuti vanhu ava ngavabhadhare zvikwereti zvavo kana vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti izvi vobuda mudzimba dzekanzuru nokuti kune vamwe vanhu vada kutobhadhara dzimba idzodzo kuti vadzigare kanzuru iwane chayo chouviri asi tiri kuti kune vanhu kana vakaomerwa nekubhadhara vasingakwanisi kubhadhara chikwereti chese chiripo chavainacho ngavachiuya kukanzuru tiite musangano navo tiwirirane tinyorerane pasi
asi vari kutambirawo sei danho iro ramatora sekanzuru
kune vatotanga kutouya izvozvi vaona kujeka kweurongwa hwekanzuro vakati ko zvatanga tichingonyeperwa vane mazuva ese nokuti vanhu vaakuchiuya ari individual vanombinge vambouya vari gurupu vakawanda asi mugurupu imomo unozoona kuti uri kungoshandiswa uri kungomhanyiswa asi vanhu vaakuchiuya majese maindividuals vachiti aiwa ini chikwereti changu chinobhadharika zvinova chibadzana nengo yakareba so tikuvatambira vanhu vavo ende tikutovagadzirira nyaya yavo hatina munhu atoda kuti abude muHarare kuti munhu itaramba ari muHarare achikontribhuta kukura kweHarare yavo
ko mhuri dzakadzaburitsirwa midziyo panze makazoita sei nadzo
vakandimiri munhu akanga aburitsirwa midziyo panze mukateerera shoko ratinaro nderekuti huyai titaurirane padoko padoko uchibhadhara huyai titaurirane zvimeke sense
saka muri kutaura here kuti vakadzokera mudzimba maakuchitaurirana navo vasati vabhadhara
anenge auya kukanzuru tikawirirana tichinyorerana pasi unodzokera mumba mako wotogara mumba mako harisi basa redu rekanzuru rekudzinga vanhu muHarare ibasa redu rekuti timeke shuwa kuti munhu wese ari muHarare ari kukontributa kugara kwake muHarare
vanga vari mutauriro wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare nestudio 7 Sangano rinomirira vashandi vave pamudyandigere vari pasi peNational Social Security Authority kana kuti NASA reAssociation of National Social Security Retirees Trust rinoti harisi kufara nemari dzemudyandigere dzakaziviswa nehurumende kuti dzichawedzerwa kune vave pamudyandigere kubva muna gumi guru gore rino. Gurukota rezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vakadzivisa svondo rapera kuti mari idzi dzichakwidzwa kubva pamadhora makumi matanhatu pamwedzi dzichienda pamadhora makumi masere pamwedzi asi munyori mukuru wesangano iyi vaGideon Shoko vanoti mari dzakaziviswa nehurumende kuti dzichakwira idzi imari dzinotambirwa nechimwe chikamu chevari pamudyandigere asi haina kutaurawo nezvemari dziri pasi dziri kutambirwawo nevamwe zvikuru madzimai kana mhuri dzevashandi vakashaya ngatinzwei hurukuro yataita navashoko pamusoro penyaya iye
isusu zvedu sesangano rinomirira mapensheni azenasa ati ungati hanzi tiri kufara kuti hanzi vaiwedzera kuti iende $80 nekuti pane vana kana kuti madzimai kana varume vakanga vane madzimai vaisenza vakasara vatinoti mawidho nemawidhowas vanhu ivavo vakanga vasingatambire $60 vaitambira less than $60 saka vanhu ivavo hatisati tataurirwa kana kuti hazvisati zvataurwa kuti vanhu ivavo vachaenda papi uyezve pa$80 apa ko vakanga vachitambira more than $60 vachaiswa papi zvese izvozvo hazvina kunyatsojeka hatisi kunyatsoziya saka kuti tiridzire ngoma mwana asati azvarwa tichifunga kuti pachazvarwa musikana tigowana mombe dzokuroresa kana kuti pachazvarwa mukomana achawedzera mhuri haa hatikwanisi
asi matambudziko aisangana nevari pamudyandigere kuburikidza nenyaya dzekuwana mari dzavo dzenasa idzi achiri kuwanika here kana kuti zvagadziriswa
iye zvino zvatovawe mapensheni adzenasa vanowana maalawances avo iwayo musi wa12 musi wa13 nemusi wa14 zvakaita kumabhengi hamungambotauri havana kana makoini amabhondi kana US dollar kana randi havana saka kutambudzika kuri kuenda mberi vari kucholocho vachagara muno vari kupi vanogara umpikoko kwavanenge vari zvimari zvacho zvavari kufambira zvichapera vari pamalaini saka ndiro dambudziko riripo richiripo namanje ende ringoramba richienda mberi
totarisawo sangano renyu makanga manyorera kuhurumende kuti inge ichikucherechedzai sesangano vakakupai mhinduro here
havasati vatipa mhinduro iye zvino taipa dzambiri ichiva yeuchidza kuti ko aiwa takakunyorerai tsamba musi wekuti kana naiye zvino havasati vapindura takangomirira
vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere renational social security retirees trust vaGideon Shoko vari parunhare muvulawayo nestudio 7 makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma David Machoa. Makadii mukoma David?
Tiri nani, makasimba here?
Aiwa isu tiri nani. Mukoma David munoita zvemitambo uyezve ndimakavamba makwikwi aya Mr. Ugly. Mungatiudze kuti zvakauya sei mupfungwa dzenyu kuti mutange chirongwa chakadai se Mr. Ugly?
Right. Ndakatanga program se Mr. Ugly is fun. Chitogona kuti chiwanzirana sevakomana kuti tiita modeling yekushata kuvanhu ndodaka ntila decide no to think and become a competitive pageant to my kune mangwe mapageant aripo.
Saka kutanga kwamakaita zvanga zviri nyore here kuti muone mari yekuita makwikwi akadai? Makakwanisa sei kuzvikunda izvozvo?
Alright, ndakatongozvibatanidza nemaperformance shows angu, saka it was very easy for me kuzvibatanidza kuti tibatanidze Mr. Ugly neperformance yeAppama Style School of Theatre Arts.
Saka mungatiudzewo zvishoma nezveAppama yenyu iyi zvinenge zvichifamba sei?
AppAma Style School of Theatre Arts it's a combination of dance and drama where we explain it. Tinotanga tinotsanangura drama through dance, which we call theatre arts.
Saka makazvidzidzira kupi zvemitambo izvi zvetheatre arts?
Zvinhu zvandakazarwa ndichingoita, saka ndakabvongozvitora to because I was naturally born with it. Zvekuti ndakazobvongozvitora kuzviita reality. Ndatoona kuti this is the entertaining thing chiri kugamuchirwa nenyika yese.
Tombodzokera kuchirongwa cheMr. Ugly ichi, iko zvino munoshanda muine vanhu vangani?
Ndine pounder wacho kwotawo matrasis acho 3. Then competition chaichaiyo so far takupinda musizeni yekutanga kuita mitambo Africa yemuzimbabwe iriko zvayo muna October, but ezitstens takutopinda muAfrica. Then tikuronga kuti sine tapedza Africa we need to go for world, mitambo world.
Saka zviri kutambirwa sei izvi?
Vanhu vari kuzvigamuchira ende so far ndiyo mutambo uri kudiwa nemunhu wese all over the world. Uri kunakidza wakasiyana maitirwo wavo, wakatosiyana nemaitirwo emamitambo yese.
Pane vamwe makambani here vamaakushanda navo?
Yes, pane inonzi Lifestyle Center Furniture sponsor. Then also tanga tichiedza kunegoshiyeta madeals nePPC taura neMTEL for mamwe mapageants. Then kune Better Bricks irikusapota neprime iripo irikusapota as well nePNG varikusapota. Saka makambani zobva ari kuva neinterest as ndikuvaona marequestions akawanda emamwe makambani zvaruda kubatana neMr. Ugly kuti tiitaa zvavo uyezve kana kuti patinge tichiita mitambo yedu vanenge vachatiitidza zvinhu zvavo.
Imi muri mukomana wechidiki munozvikwanisa sei zvese izvi?
Endurance ukanakidzwa nazvo zvino kufambira unongova neplus experience yacho kaaira chinhu chichiti chidiki unotoona nokukura kwacho kuti zvinenge zvatoo mauri zvichitokuitira zvichena.
Ndeipi mikurudziro yamungadoo kupa kune vamwe vechidiki?
Kunyanya munyika medu mumamo vanhu vanenge vachimuchema kuti hatina mabasa, but ukazviitisa zvinhu zvako wega nemazvo zvaunogona, kwete kuita zvinhu zvaunoona zvichigonerwa neumwe munhu, asi iwe ukazviita zvaunogona zvaunoziva.
Saka mamwe makwikwi Mr. Ugly ari kurini panozosimudzwa mukombe?
Arati mukombe uri kusimudzwa muna October this year patinongobva kusouth africa performance, big performance yeSchool of Arts coming back. Itodzoka kuno ndopatisine mutambo muhombe weMr. Ugly because already tatotanga kutsvaga macontestants egore rinei, zvekuti kunyangara gore rinei kunenge kuri kumberi, nekuti kune vari kutozvi vakatotiti hatitumirai mafoto, tiri kutoda kuti mutoona mumwe muone munhu nekuti mafoto amuzi atimuona zvakanaka nokunyangara. Saka ndakadaiwa no vari kumutemba kunyanya nekuzvishava nekutiredza vari kutemba vanhu vavo kuti no ndo vachatora mukudzi. Then vari kukaroi vari kudaidzirawo kuti no kana tayakuwakwana nguva yacho yekuti makompetitions atosvika kukaroi neto tichabvuma tichongoziva kuti vari kutora mari vachienda nayo kukaroi. Mukombe uyu unongochimbogarawo kukaroi. Saka tati tichongotarisira gore rineri competition yeMr. Ugly is going to be a very stiff competition. Pane vanga varipo vana Mr. Ugly vanga varipo.
Kune madhara akashata kunzeko?
Varume vari kuzviita noisisivari zvazvo kushata. Muri kupa vanhu vasiriwo vakanaka. Ndakatonzwa chitonzi umwe achitoseka achiti muri kutoonesana zvenyaya yekushata isu vacho vaya vashata tokupfekaiwo kuno kuti muri kutamba nekunaka uku dai matotsvaga vakadzi maroora. Isusu vakadzi vedu vakatoita zvekutotya chinotonzi umwe akazonditumira message achitoti inini nekushanda kwangu uko ndiri kuda kuto employa kuma crash shizi ravana anenge anoita kuma crash.
Saka blotanga mamboenda kumatunhu mozoita bakwikwi chayo chayo panenge pachipinda vanhu vangana
24.
Saka makwikwi ari kuitirwa kupi aya?
Ari kuitirwa kuHarare.
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma David nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa ndotenda ndinoona nguva yakanaka.
Aiwa hama wadiwa ane nzeve anzwa avo vanga vari mukoma David Machowa vanova ivo vakavamba chirongwa che Mr. Ugly vari kudaidzira kuti vanofunga kuti vane chipo chekushata ngavo vapinde mumakwikwi avo iyaya. Aiwa hama wadiwa nambeta mbe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi matambo anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti mwirare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Jonga Kandemiri.
Yes, zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa shoko rekusimbiswa kubva kuna Father William Guri vekereke Roman Catholic Church.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu.
Nasi ndingangode kugoverana nevamwe vedu shoko raMwari sekuverengwa kwaraitwa mumachurch mazhinji. Ndine ndima panapa inobva muvhangeri rakanyorwa naRuka chapter 18 verses 9 to 14. Musoro wenyaya yangu noti muteresi ndiye akadzokera kumba awadzaniswa naMwari asi mufarisei kwete. Yesu akataurira muenzaniso uyu kune vamwe vaizvifunga kuti isu ndisu takarurama vachishora vamwe, akati kwaiva navanhu vaviri vakakwira kutemberi kundonamata, mumwe wavo aiva muteresi mumwe mufarisei. Mufarisei akamira achizvinamatira nechomumwoyo achiti, Mwari wangu, tinokutendai nokuti ndakasiyana navamwe vanhu vose vanopamba vasina kururama uye mhombwe. Nouyu zvemuteresi handina kufanana naye. Ini ndinotsanya kaviri vhiki yoga yoga, ndinopa vapriste chikamu chegumi chezvose zvandinoberekerwa nazvo. Asi muteresi akamira ari nechokure, haana kubangoda kutarisa kudenga, aingorova chipfuva chake achiti, Mwari wangu, Mwari wangu, ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi. Ndinokuti uyu ndiye akadzokera kumba kwake awadzaniswa naMwari, asi mumwe uya kwete, nokuti ani naani anozvikudza ndiye achadukupiswa, asi uyo anozvidukupisa ndiye achakudzwa. Apa ndovaperera dama rakanaka ramambo Yesu Kristu ranhasi. Ndonyaya ndoda kugwirana nayo nevatenderi pazuva ranhasi.
Jekesai zvenyu kuti movatsanangurira kana kuvatsetsenurira kuti vanzwisise.
Aiwa pakanaka. Kana takatarisa ndima iyi inobva mubhuku rakanyorwa naRuka muBhaibheri, tinogona kuitora nemativi akawanda nemaonero akasiyana siyana. Mune madingindira kana kuti shumo kana kuti musoro wenyaya yakawanda inobva mundima iyi. Saka ndoda kusarudza musoro wenyaya wekuzvidukupisa kana kuti dingindira rekuzvidukupisa semadzidzisirwa rakaitwa namambo edu Yesu Kristu, uye sekutarisirwa kunoitwa naKristu kuti avo vanoteera Kristu vange vachichichirira mavari nokurera mavari tsika yokuzvidukupisa. Mushoko rataverenga muBhaibheri iri tinoona mufarisei achizvikudza pamberi paMwari, ndiye anototaurira Mwari kunge zvinonzi Mwari haazivi zvinoitika muupenyu hwomunhu. Mufarisei uyu azere nekuzvirumbidza nekuzvida nekuzvitutumadza nekuzviona kunge mabasa ake aanoita ndiwo anomururamisa pamberi paMwari. Kristo anomisa pamwe chete nemuteresi. Nguva yamambo edu Yesu Kristu vateresi vaionekwa sevatadzi chaizvo, vanga vari vanhu vakaipa, hapana aida vateresi. Zvino muteresi anopindawo mutemberi mumba yaMwari, omira nechekoko. Hanzi haatombowani simba rokutarisa kudenga, anoziva kusarurama kwake, anoziva utadzi hwake, anoziva unyangadzi hwake,
asi anodawo tsiti dzamwari anodawo nyasha dzamwari saka anoturama kana anokotamisa uso hwake pasi otaura mashoko mashoma shoma anoramba achingodzokorora kuti mwari ndinzwireiwo tsiti ndiri mutadzi Kristo anotirasidza varume avari vaviri uyo anozvitutumadza neuyo anozvirereka anopedzira nokuti uyo akazvidukupita ndiye anoenda kumba ayanana namwari awadzana namwari afadza mwari saka tikuona kuti Kristo panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka mamiriro okuziva kutadza kwedu kushaya hunhu hwedu kushaya chiremera kwedu urombo hwedu pamberi pamwari mamiriro aya anotarisirwa kunzi vakristo vanoteera kristu vange vachiita haasi nyore nokuti munyika yatigere matinorarama umu chinhu chinokudzwa nekupembedzwa ndechekuzvikwidziridza haugoni kuwana basa kana ukasagona kutaura zvakasimba pamusoro pezvaunogona kuita nezvaungaitire vamwe vanhu tikatarisa vanoda kutora zvigaro zvepamusoro kana mumatongerwo enyika tinonzwa vachitaura zvakawanda chaizvo pamusoro pesimba ravainaro kana mari yavainayo ukuru hwavainawo zvavachazoshandisa asi aya ndiwo maonere epasi Kristu anogara achichenjedza kuti musaite sevadisi vezvapasi vanhu vanoteera Kristu vanogara muno munyika asi havazivo munyika munomu vanofanirwa kusiyana pamaitire avo magariro avo nezvinokosheswa muno munyika zvinokosheswa pasi pano kana kuti nevadisi vezvapasi saka Kristu anoti vateveri vake vanofanirwa kukoshesa kuzvidukupisa saka dzidzo chedu chanhasi chiri kutikurudzira chaizvo kuti kana tichida kuva vanhu vanonamata vanhu vanoteedzera mambo edu yesu kristu vanhu vanofadza mwari ngative vanhu vanozvidukupisa vanozvirereka vanoziva kutadza kwedu mukuziva kutadza kwedu nounyangadzi hwedu ndo mukuwanirwa nyasha saka hama dzangu ngatinamatei kuna mwari tichimukumbira kuti atiitire tsitsi atiwanire nyasha isu zvatiri vatadzi vakadai matenda angu
avanga vari Father William Guri vekereke Roman Catholic vari parunare nestudio 7 kuAnnapolis Modern Ray Maryland muno muAmerica kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kakaimbwa neChrist Like Choir yekambo Teresa kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu ichibva kuno kustudio 7 muWashington sezvongo yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDC rinofunga kuti kupopota ndokunowinisa sarudzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinotenda kuti mateerera chirongwa uye munenge muchiramba muinesu mazuva ose anokuonekai nemufaro ndine Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawukhangela futhi uPiti ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba yequality lombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi ubuyele lani. Ubuyayazi ukuwasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isikhulu sokuzakele abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalise ukuthi lingazilalandela leli bandla ngokwenza lokhu. Nesibindi sakhona basebenzisa i-psychology.
Ibandla leMDCT lithi ukuthiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba londlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudonselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowekhodi. Ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla leMDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi uMnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Ngikhangela uTenai Bethi okukhodi and I think ngomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka kwayazakala kakhulu. And then ngavashi lo bawuthandray ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi uBithi ngendlela aziphethe ngayo kuyena le ndaba yequalition yombanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Ngobuyayazi ukuthi wasebenza layo. So ukuthi kuze kuthi yena asibuyele lani impela sesihlala sonke futhi. Ufuna ukuqala athenjiswe into ezisize. Ukuthi ukhangela futhi umamjuru. Khonoku ukuthi ake wangena phakathi kwenera abuyaphume. Ukuthi umbiko ombi kakhulu ngendaba yecoalition. Ukuthi kanti vele uyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala nomuntu emthandwayo agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinkinga esilayo naleyo ukuthi ikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kulokuthi sikhangele ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So ende yo le into ekukhunywa kakhulu ngabo Obert Gudu kune problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngumorgan ingani umorgan uwehliswe inkosi ebhetezulwini kwathiwa ngeyokumele kuphela ayenzeleni.
UMnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDCT lithi ukuthiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba londlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathi ntambo bona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uchunule ibandla leli ngokuthi lingaba lisitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqo wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uchombo uyagula, uChombo uyabona ukuthi ukusa sekubekhile, uChombo uyabona ukuthi kathesi nxa kubuya ama-election kukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalisekanga kuhle, abantwana bayahamba ezikolo bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobe kwelo besile inclusive government imithi ligcwele ezibhedlela kathesi kayisekho, abantu sebethenga imithi ezikolo lapha, amabhuku abesegcwele ezikolo kathesi awasekho, sebethenga amabhuku. Sibusa ngabantu abalamanga, sibusa ngabantu abangaqinise, sibusa ngabantu njalo abangayenzi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela, abanye bazikaphi ama-27 lokho.
Ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakela abantu bayakhunjuzwa lokhana okade kusenzakalizwele ukuthi lingaze lalandela leli ngoba sizakwenza lokhu ngezindlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe nxa sekusiyavota yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So bethi kuqaphele khonokho abantu bazekwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke besebesehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lolelikhona olokudibeka njengoba ngitshile ukuthi abantwana bayadibeka, abantwana bakade sentu sezothatha umfazi elale naye phansi azala abantwana engani kuthiwa yinyoka. Into esiyaziza ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezinani.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqo wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse.
Namhla sikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana Gqeda Sibanda, yena omunye wabantu sibila ngani bafuna ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Baba Sibanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha-ke ukuthi sokulo baba-ke uRaphael Stanley Khumalo libhotalaye lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye oseyakuba yinkosi kaMthwakazi. Ukuthi kuvela ngaphi njalo kuya ngaphi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi uMzisazi wesibili uSen Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo ungena phakathi nakwemiphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi-ke owamdingayo kungabe kungubani baba Sibanda?
UKhumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba Khumalo uqokwe nguNkulunkulu, kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvele uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle, kodwa ngakutsho nje ukuthi uSen Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Ngumntwana wenkosi kuhlangabeza-ke utheka ubulaweni bekwakhe inkosi loBhengula, umntana akhe-ke okuthiwa nguKhuhlumba-ke wasebaleka-ke ebalekela la manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke boMathuma, isalukazi lesi esasithiwa nguMathuma ubahanga. Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esithiwa kona ngesakoThuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezelwe naye, wakhula naye. Isintu sakithi ntemba siyasazi sonke, kuningi okwenzakalayo esintwini sethu. Kuningi sitshintsha izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Kwafika-ke kuye kuSen Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe into leyo yenzakale kudala baba kubo 2002 yikho lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yile limtshelayo ukuthi yena selomsebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi-ke kumnyaka naledluleyo 2015 yikho lapho aziqalise khona ukuvela 2016-ke waqala-ke umsebenzi wakhona lokuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu.
Ye, kodwa-ke
thina ngalokho-ke siyakukholwa-ke lokho. Yebo baba.
Ye, nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi litholi lakokujuma leli, so nxa lilitholi lakojuma akumelanga lingene ebukhosini lokho, lithini ngakhonokho?
Kuyikubhanxa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena liyisebenza lawo amakhumalo iphakathini na kwenkundla yawo, bembiza uMbulazi, bembiza uMtungwa, bembiza uKhumalo. Kodwa ngokuvela kwakhe-ke sekhuluma ukuthi sefuna-ke ukungena endleleni kaNkulunkulu. Yikho lapho esesiqalisa ukuzwa brasesenguchuma kathi kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu wakojuma phakathi kwabo.
Kalizange likhulume labo yini abakukhumalo?
Abakukhumalo kukhulunywe labo baba, nxa ngingakutshela ngingatshela isizwe sonke. Inkosi uStanley Raphael Khumalo uqine ukungena inhlangano yamakhumalo ngoSeptemba kumnyaka ophelileyo. Yikho abaqine khona ukumbiza bona emhlanganweni le. Imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptemba kade sebezenzela bengambizi, kube kanti-ke yena wathi ecina khonapho wabatshela ukuthi hayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ikuzabe lokho ebaside batshela ngohambo abe sehambe ngalo. Ngiyakhumbula ukuthi ngoDisemba kathesi yena lodlulileyo loka-2016 ubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi.
Sesifikile emaphethelweni, ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu.
Ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuZulu wonke, kumthwakazi wonke ukuthi mhlaka-12 September kwalonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi uMzilikazi wesibili.
Sibongele kakhulu-ke, ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge-ke uMnumzana Greta Sibanda. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo umtebo Sithemba uGibbs Dube. Lilani.
We mama sire munye dina sire moya.
Siyabonga Mthembo Sithemba yongohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyeke kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe ngeviki edule balaleli ngishilo ngathi lamhlanje ngizabe ngixoxa lo Mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe. Sesimtholele-ke uNyoni. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo, awungitshele ngamafishane ngaleli bandla lakho.
Ngiyabonga mfowethu futhi Mike. Engingakutsho ukuthi ibandla leli i-Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje, njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana, omama, nezidingo zama-youth, ontanga abasakhulayo. Isizathu sokusungula leli bandla i-Federal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo. Ekuqaleni nxa sisiyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje, sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa, abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa. Singakakhulumi ngama-youth. So sikubonile ukuthi kufanele thina njengama-youth ukuthi sisebenze labo mama.
Awungitsheleke Zenzo, kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abaningi abalesikhundla esiqakathekile?
Ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo, ngoba namanje sisebenza nabo.
Likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo. We want to test the waters njengama-youth labomama abasakhulayo. asikhangelelanga ukuthela umnyaka ozayo. Okwamanje we are working on our foundation going forward.
Kodwa selicelile yini ukukhankasela?
Kahle ngamhlophe njengendaweni yaseGutu, Kambuzuma, Shiredzi, Plumtree, Nkayi, Bulawayo, and then in Midlands, isayithi yemberengwa and eKhwekhwe.
Unkosana Moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni. Anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye?
Ngizaphendula ngamafitshane. To me it's a serious surprise ngonkosana Moyo. Ngathi it is very embarrassing. Unkosana Moyo is not in the country, was on exile for so long. And today is coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebesebuya unkosana Moyo etsefuna ukuzokuba kuhulumende besefuna ukuzokontest izimapho is a free country. Yes, enavuli political party yakhe, but he cannot brainwash us as young people.
So kahle kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane laye?
Angeke sisebenzelane laye as long our core values and our principles is going to accept them as it is.
Njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha, njengebandla likhangelele ukuthi lizalethe umehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani?
Thank you so much, umbuzo lo muhle kakhulu. Thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu, we've got good policies that we will implement improving lives, just the welfare of civil services and the welfare of an ordinary individual before starting our companies. And as to our companies, we'll create a very good, attractive policy that will attract regional and international foreign investors.
Zenzo, njengebandla lilawo amaplana mahle kakhulu, kodwa ngempela ngempela angaphumelela na?
Right. First, good education. Good education, our policy is clear. I will summarize. We are saying free for all, especially in primary level, and then free for all education to those who are living with disability.
Njengoba isimo senotho sibi, ngubani uzokhokhela lezifundo?
Why kungalamazi? It's poor governance and corruption. If my party is in government, then we will deal with corruption first.
Kodwa Zenzo, isimo senotho sizathatha isikhathi eside ukuthi sithuthukiswe. Imali yonke le izaphuma phi?
Ngabe ama-funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe? Imali ikhona elizweni. Using our resources in a professional manner, we have got money in the country.
Inyoni, isikhathi sesiphelile, sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Kodwa eyimfana bekukuhle kuba lawe uhlelo. Balaleli, olivalelisayo uMike Hobe, masitibane ngeviki ezayo, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli, njalo ngiyabonga ukuba uhlelo lwethu lwanamhlanje ntambama.
Ye, namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi. Akhanya amanengi sokungamabhizimusi, kuyathengiswa ama-oil, kuyathengiswa amanzi omthandazo, kuthengiswa yonke into. Kuhamba njani?
Okokuqala, mbona ngani into eqakathekileyo ukuthi kumele sizwisise ukuthi kade vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala. Then okwesibili njalo sizwisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani. Ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ama-church, ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabandla. Okokuqala, uJesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyiphiwe mahala kumele lawe uthuma eleli evangeli mahhala, ivangeli alibhadaliswa. Njalo impilo naphakade lokube embusweni kaNkulunkulu ayisonto esingayibhadala, ngenxa yokuthi lo okwakumele abhadale onguJesu wavela wabhadala wathenga-ke ngempilo yakhe. UJesu wabhadalela izono zethu, wabhadalela zonke izinto esingazithola, ukuxolelwa kwethu, wabhadalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula muntu ongakwanisa ukukubhadalela konke lokho ngaphandle kwakhe uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe ngabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthumayela, ayisonto ongayibhadalisa ngayo abantu. Sikonke lokhu asikwenza ngothando. Ikanti njalo-ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo okuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana nxa siletha ingcebo zethu ebandleni, kumbe okwethu okwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe silethe izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othe khiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzeli muntu. Lapha kuthi ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla badalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbe izipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakatha zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika uhambe kuhle?
Ngingathi kokuqala, abantu bayahamba bezinyangeni, abantu bahamba begcwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabebonane indlela eseduze ukwenza ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akusitsho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa njenyanga, ungancedwa ngamasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingahuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba ngumKristu, inciphile ngoba iyakidinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisithi ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizidele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe nobungcwele phakathi kwethu. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asole ukuthi ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona babalutshwana. Kwezinye isikhathi into esijwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi abatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke, kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. uNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathane abe sekopha-ke esenze zakhe eceleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu bebebaningi. Into kuphela eqakathekile kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibone senzakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo ehuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye? Ngakho-ke uJesu yena ngokwakhe anje wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisenzakala. Ikanti wathi laphana sebethelelwe esiphambaneni, sibona ukuthi kwasekufela abantu abayingcosana abalutshwana abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yasibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili. Sebekwenzile njalo abafana beCross Date ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona.
Ngavela ngabona.
ladeleli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu ezigoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye leli dlalade engiva ngokulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi, liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade eMnumzane?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa, liyatholakala. Nakukini nje enambeni zami, uyakwazi ukungifonela undithole enambeni zami.
Akuzitsha.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabashiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisupporta, baqhubeke bebeka isandla, bethenga ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwano kuthi bayinxeba kanjani katali. Baphuma ke enkundleni abafana beCrossed ngesixwayiso vesithi ihlukana nesono. Bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na olivalelisayo ngontungamela inkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.